Chiti kwetu takashamisa zvikuru uye zvechiri very unfortunate kuti murwere anga tize pachipatara. Asi kana takuongorora isu tinoona kunge dambudziko racho nderekuti chokutanga awareness ishoma mucommunity medu, vanhu havasati vaakuziva kuti kana wane masymptoms vanofungwa ndeye korona unoita sei, unoenda kupi. Chechipiri ndechekuti izvo kunyange machiremba acho hatisati taakuziva kuti pakauya kesi yecoronavirus munoibata sei. Wilkins vanogona kunge vaakuziva, asi nyika yese haisati yaakunatsa kuziva. Information haisati yanatsa kufamba, saka ministry yedu yatinonokei kuita matraining nokufambisa information nokuudza machiremba vanove ndivo vachange vachidhila nemacases aya. Kutiza kwepatient muchipatara kuri unfortunate, kunoratidza zvakare kuti chero administrative system yacho nemasecurity guards vanovhara mabhomu epamagedhi havasi kunatsa kuziva zvinofanira kuitwa, nokuti munhu yakatovhurirwa bhomu kuti abude.
Tanzwawo kuti muSouth Africa mune vamwe vanhu vana vakawanikwa nezuro vaine utachiwana hwecoronavirus, zvichisvitsa pavanhu vane coronavirus kuvanomwe kana 7 munyika iyi. Zvii zvamungataurawo tichiona kudyidzana kwatinoita nekufambidzana neSouth Africa?
Chokutanga ndechekuti ingozi yatova padhoo pedu. Hapana maitiro okuti tingati izvo vanhu vekusouth Africa vangaite corona isitoshayiwa, nokuti vanhu vanofamba zvikuru especially kubva kuBulawayo vachienda kuSouth Africa kana kuzika rwendo kemaawa mashomanani vachidzoka, vanogona kudzoka nayo. Saka zvazvinoreva kwatiri ndezvekuti korona yatova muberevere medu irimo muZimbabwe, uyezve zvogona kureva kuti isu tirikungotadza kungoibata. Tinotori nemacases anotiripo kugara munyika asi hatisati tadiagnosa. Saka tokurudzira hurumende yedu kuti iincrease vigilance nemonitoring yayo kumaborder post nekuwedzera zivo muvanhu, nokuti vanhu vanofanira kuuya vega voluntarily kuzorapiwa nokutestiwa. Toda kukurudzira hurumende zvakare kuti ngative nenhamba dzinofonerwa district rimwe nerimwe, ive nenhamba dzekuti munhu anofona ari kumba kuti inge kunga ndaane masymptoms. Ndo zvandinofunga kuti tofanira kuita.
Munoona zvichikwanisika here kuti kuwane kana vana utsanana vanofamba vachitesta vanhu muDzimba?
Zvinokwanisika zvikuru, nokuti taitombozviita. Taitombori nedepartment recommunity nursing services rakasimba chaizvo muno muZimbabwe. Department iro harina kuvharwa, kungoti izvo hurumende haisi kuprioritiza nokuisa mari mumadepartments iwayo. Saka tokurudzira hurumende kuti tidzivirire ngozi huru yatakatarisana nayo, ngavaise mari yakawanda kucommunity nursing nekunana utsanana iwavo. Vanoshandisa vakawanda maenvironmental health technicians vanokwanisa kubatsira kuti tirwisane necorona iyi.